Mumashoko avo nezuro, munyori mukuru mubazi rezvemutemo, amai Virginia Mabhiza, vakayambira vese vavanoti vari kutyora mutemo wezvemureza wenyika, kana kuti Flag of Zimbabwe Act, newekushandiswa kwawo, We Flag of Zimbabwe Use and Application of Flag Regulations 1997, Statutory Instrument 194 of 1987, kuti vachasungwa uye vanogona kukandwa mutirongo kwemwedzi mitanhatu kana kubhadhara faindi yemazana maviri emadhora. Asi vazhinji vatataura navo varatidza kushushikana nemashoko amai Mabhiza, vachiti zviri pachena kuti hurumende yave kuronga kurambidza veruzhinji kushandisa mureza wenyika. VaMaclean Mowati vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kuramba kumbunyikidzwa uye kuti vashandise mureza wavo sezvavanoda.
Fregi, zvirori fregi ndiyedu tese, haisi fregi yekumba kwemunhu, haisi fregi inomirira nyika yeZimbabwe, haimiriri senemu yemunhu, haimiriri mutupo wemunhu, tota memunhu, inomirira nyika yeZimbabwe, Zimbabwe yezeho.
Mumwe womugari wemuHarare uyo atanonzi Priska ati mashoko ehurumende haana kunaka sezvo mureza uri wemunhu wese.
Nyaya yeflagi, flag chinhu chemunhu wese muZimbabwe citizen. Anti chiyo chaanoidentify nacho kuti ndiri party of nyika iyi. Saka kana wakupiwa marules ekuti unoshandiswa sei, especially kana uchishandisa pazvinhu zvekuti uri kuedza kuita patriotic, I think pane problem.
Mutauriri wechikwata chetajamuka vapromise mukwananzi vanoti havana chavanovhunduka pamashoko ehurumende aya uye vacharamba vachishandisa mureza wenyika senzira yekuratidza kuti vanoda nyika yavo.
Isu tinoshandisa flag zvakanaka zvikuru, tichiratidza kunyunya kwedu, kunyunyuta kwedu nekuvhiringwa kwaitwa nyika yedu yeZimbabwe. Uye chero tatisingamboishandisi zvakanyanya nezvataugwa takutozonyatsoishandisa flag.
Mutevedzeri wasadyaro weMDCT vaMorgan Komichi vati zviri pachena kuti hurumende haisi kufara nekuti mapata anopikisa pamwe neveruzhinji vave kushandisa mureza apo vanenge vachiratidzira, uye vati bato ravo rinotsigira kushandiswa kwemureza nevana veZimbabwe.
Saka zvatichaita isu vanhu veZimbabwe hazvingaditemeniwi nestate sports ndiyati kurikusara nayo.
Nengo yeZanu PF vari gweta vapsychology Mazivisa vanoti zvaitwa nehurumende ndizvo chaizvo.
Harisi danho ratorwa nehurumende, mutemo wagara urimo munyika yeZimbabwe wekuti flag ijira rakakosha reZimbabwe.
Asi rimwe gweta Dr. Alex Magaisa vanodzidzisa paKent Law School kuBritain vanoti zvirikitwa nehurumende kutyora bumbiro remutemo idzva.
Pane mutemo uripo, asi mitemo yose yemuZimbabwe inofanirwa kuti inge ichienderana nebumbiro remutemo iro rakabvumwa nevanhu muna 2013. Mutemo uyu wakaiswa muna 1980 ukazochinjwa muna 1985 kufunga na 2001. Saka yakauya bumbiro risati rapo. Saka inofanira kuti iverengwe ichienderana nebumbiro riripo. Maonero angu ndeyekuti pane zvinhu zvakawanda zvinokanganiswa bumbiro remutemo nemutemo iwoyo.
Kambani yeWilliam Smith and Gurok ndiyo kambani inozivikanwa iine mvumo yekugadzira mureza munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.